Mangwana nakanaka vatereri tinosangana zvakare mangwana nehanasi uri musi wechipiri ndira 21 2020. Makajerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhukadzi vanonzi vari kushungurudzwa zvikuru pazvibhorani muHarare. Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzichaenda kubasa musi wemuvhuro wega pasvondo. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust rinoti vamwe vagari zvikuru vanhukadzi vari kushungurudzwa zvikuru munzvimbo dzinocherwa mvura muguta reHarare dzakaita sezvibhorani. Mukuru wesangano iri vaPrecious Shumba vanoti sangano ravo riri kutambira nyunyuto idzi kubva kuvagari zvikuru ekubudiriro nemabvuku, uko kunonzi vamwe vanhurume vari kubata-bata madzimai nevasikana uye vachinzi vari kubvisa vamwe vanhu kusanganisira vechirume mumitsetse yekuchera mvura muzvibhorani pamwe nokubhadharisa vamwe mari kuti vakwanise kuchera mvura. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Isusu seHarare Residence Trust tinowanzotambira mashoko kubva kunzvimbo dzakatsaukana dzinogara veruzhinji. Uko tinonzwa kuti munzvimbo dzinocherwa mvura mumabhohoro ari mumusha wagari kunyanya vakadzi nevanasikana vanoshungurudzwa vachirambidzwa kuchera mvura, vachibhadhariswa, vachibatswa-batswa nhengo dzemiri dzavo vasina kuzvitendera. Zvinoita kuti vatye kufamba vari wega. Izvi zvinonyanya kuitika zvakare kuchibhorani chiri kuGlenview, uko kunonzi kune varume vanosvika pazvibhorani vanobhadharisa apa vachiita zvenyaya yekuti vakaona vanhu vevakadzi wavanofunga kuti vari kuda nezvake vanoda kumushungurudza, vanoda kumubata-bata zvekuita zvekumanikidza. Izvi zvinowe zvinosuwisa. Kumabvuku kutafara tine zvakare dzimwe nzvimbo uko tinonzwa kuti kune madzimai nevanasikana vanoshungurudzwa nevanhu vatinofungidzira kuti nguva zhinji vanenge vakaputirwa nezvinodhaka.
Saka imiwo sesangano rinomirira vagari matanho apa muri kutorawo nezvinyunyuto zvamuri kuwana izvi?
Isusu sesangano reHarare Residence Trust chinhu chikuru chataramba tichiita kubva pakanyanya kutanga kunyuka dambudziko rekushayikwa kwemvura kuwanza dzidziso nekuita misangano yatinokurukura nevagari tichiwadzidzisa kodzero dzavo sevanhukadzi, sevagari pachavo, kuti hakuna munhu ngamanikidze mumwe kubata nhengo yemuviri wake asina kuzvitendera uye wasina kuziwana kana kudanana. Saka tinovakurudzira kuti vanhu vanenge vasangana nedambudziko iroro vanofanirwa kuzviita kuti zvizivikanwe nevatungamiri vedu, kunyangwe kufonera kwatiri kana kuenda kumapurisa.
Ko kanzuru matimaisvitsawo here shoko iri muchinzwawo matanha vari kutora ekugadzirisawo dambudziko iri?
Gore rino hatisati tagara pasi nevatungamiri vekukanzuru, asi mukutaura kwatinoita nemakanselazi uye nevashandi veguta pane kutaura kwavanenge vachiita vachitaura kuti tiri kukurudzira vagari kuti vagadzire mawater point committee kuti wakwanise kunge wachibhadhara mitero yavo. Zvatinoona sekuti ingori nyaya yekungoti kukanzuru vanogona kunyanya kutarisisa pakutsvaga mari, asi vasingazonyanyi kubuditsa urongwa hunobatika hunochengetedza kurongwa dzevagari.
Mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti kunyangwe hazvo kanzuro yavo iri kutambirawo zvinyuto zvakadai, haina zvikwanisiro zvinoita kuti ichengetedze vagari pazvibhorani zvavo zvose.
Hongu zvichemo zvinogara tichizvinzwa kuti kune dzimwe nzvimbo kunosungurudzwa madzimai, vana, vana vakomana vadiki nevasikana vadiki vanenge vaenda kunochera mvura, vamwe vachibhadhariswa, vamwe vachidzidziswa muraini. Asi sekanzuro kurudziro yedu ndeyekuti mumacommunities vanhu ngavaite macommittees avo anokwanisa kuti vange vachimaneja zvinhu zvavo, yatikati pachirungu et community level. Kana chiri chinhu chapuwa community iri sebhoho, ngaikwanisike kunge ichishandiswa et community level, ipapo vachiudzana mitemo kuti aiwaka ngatidai ngatidai ngatidai. Kanzuro haingasungwe iri pese pese pakadaro pamadziwo anenge aripo pacommunity level. Pane pamwewo pekuti iyo community inofanirwa kuzviita polisi yega ichiona kuti aiwa izvi zvanyanya izvi zvazviite. Kana kuine vari kushungurudza vanhu voendeswa kumapurisa kunzi kunangana nangana vari kutishungurudza apa neapa, mapurisa oitawo basa ravo. Kana mapurisa azokonewa kuita basa ravo, zvinenge zvaakuchionekwa kunzi kosei vasiri kuita basa ivo vanhu vekupa zvichemo zvavo kumapurisa ezvitarap.
Takambonzwawo kunge kanzuro yaive neurongwa hwekuisawo mapurisa ayo munzvimbo dzakaita saidzodzo dzinowanikwa mvura. Pane zvakazoitika here?
Kanzuro haina mapurisa akakwana ekuti tingakwanisi kudiploya pamabhoho ese ari muguta reHarare. Asi ndepekuti kana panenge paparwa mhosva, munoenda kumapurisa munoripota kumapurisa kuti apa paparwa mhosva apa, mapurisa oya osunga vanamuparanzongo vacho.
Ko, nyaya yemvura yamirawo sei muguta reHarare? Tinoona kuti zvino mvura iri kunaya, mazuva apera maiti dambudziko ranga riri kuti mvura haisi kunaya.
Hongu dambudziko riripo ndekuti mvura iko zvinezvi tiri kuchenesa mvura inokwanisa kusvika 250 million liters pazuva. Tinokwanisa kuchenesa mvura yakawanda kubudikidza nenyaya yemachemicals anenge asina kuwana zvakakwana. Nyaya yekuti machemicals inoenderanawo nekwaliti yemvura. Kwaliti yemvura yasati yaimprova zvakanyanyisa iko zvino. Asi tiri kutarisira kuti kuenda kumberi kwatiri kuita, kwaliti yemvura ichaimprovawo nekunaya kuri kuita mvura.
Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti mari yakapiwa vashandi vehurumende senzira yekuvabatsira kana kuti cushioning yakatopedzwa isati yatambirwa mushure mehurumende yakwidza mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari. Mutungamiriri wesangano iri Dr. Takachira Joe vaudza Studio 7 kuti varairidzi vari musangano ravo vatanga vachingoshanda zuva rimwe chete remuvhuro pazvondo kusvika nyaya yemihoro yevarairidzi yagadziriswa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wehurumende kuti tinzwe divi ravo, asi tataura naDr. Joe.
Vhiki rakapera varairidzi vari pasi pesangano rePTUZ havana kukwanisa kuti vaende kumabasa kwavo sezvo vanga vasina mari. Tinozviziva kuti hurumende yakapa cushion inoita $700, asi cushion iyi haina kukushina varairidzi nokuti zvinhu zvakatokwira, fuel ikakwira, saka transport nemabasic commodities zvakabva zvakwira, zvakapa zvapa kuti cushion isava cushion. Zvekare mari yavarairidzi yepei even tikaibatanidza necushion hazvipfuuri izvo mari inoita $69. Zvazvinoreva ndezvokuti hazvina kupedza dambudziko revarairidzi redispute of right. Dispute of right navarairidzi ndeyekuti vaitambira mari inoita $500. Saka kutambiriswa mari inoita $69 zvinongoreva kuti mashangura apata, idhongi rakafa. Saka varairidzi havakwanisi kunge vachienda kubasa kuti vadzidzise kubva muvhuro kusvika chishanu. Saka naizvozvo varairidzi vari pasi pesangano repTUZ vakataurirana vari kumaprovinces. Maprovinces ese akapa chisungo chokuti haakwanisi kuti varairidzi vaende kubasa nokuti mari yavo haisati yakwana.
Chii chakataurirwa nemaprovince uye vakapa chisungo chekuti
taverengedza zvakataura navarairidzi vanobva kuma 10 provinces varairidzi vari pasi pesangano repTZ vakazorangare vakazotenderana kuti zvinganaka vakashanda at least for one day a week unova zuva remuvhuro. Saka mumande yega yega varairidzi vari pasi pesangano repTZ vachakwanisa kunge vachienda kumabasa kuratidza kuti vane chido nokuti vana vavanodzidzisa vaende kuchikoro. Kana pane vamwewo vazokwanisawo vanokwanisa kuzoendawo futi musi weFriday. Asi pari zvino vakawanda vari kutoti havakwanisi. Varairidzi vakatorawo chisungo chokuti zvaiva nani kana hurumende ikaradza kuti ine hanya navarairidzi. Vana vavarairidzi vakatadza kubhadhara maschool fees muzvikoro zvese izvo zvina varairidzi vanobhadharwa nehurumende.
Iyo hurumende inoti
zviri kuhurumende kufuka kana kuwaridza. Asi chikuru chiri kutaurwa hurumende navarairidzi ndechokuti havakwanisi kunge vachishanda nezvemandorokwati, uyezve vanoesipota kuti hurumende igadzise dambudziko ravo redispute of right. Ndokuti muzvikoro mudekare kana pasina kugadzirisa dambudziko iri remari isingakwani yavarairidzi, hationi kuti muzvikoro mungadekara. Saka kungava kuvaraidza nguva kuti yanzouneriva kuti hurumende irambe ichiignora varairidzi vari muzvikoro.
Ko gurukota rinoona nezvemari vantu rinwuve hapana chavakakuimbisa here sevarairidzi?
Varairidzi vakatamusa navamutulinwuve avo vanotaura zvisina kutaurira navarairidzi through inonzi collective bargaining kuti vacharamba vachingopa cushion iyo isingakushini varairidzi. Varairidzi havadi cushion, vanoda kupuwa mari yavo yavaitambira gore ya2018, uyezve mari iyi inofanira kunge iri US$500 kana equivalent in terms of interbank. Saka izvezvi ndo zvokwanisa kupedza dambudziko. Tinoziva kuti kune vamwe vari muhurumende vari zvigogodza, asi taifunga kuti dai vari muhurumende vateerera mashoko avanoudzwa namaprofessionals anova varairidzi vakagadzirisa dambudziko rimuzvikoro, ndokuti zvikoro zviinde mberi zvakanaka, muzvikoro muve nokudzidza uye nokudzidziswa. Chinozikamuka Zimbabwe senyika idzidzo iyo yanga yakanaka zvikuru kwazvo, asi dzidzo iyi yava marengenya. Saka tinoda kuti marengenya agadziriswe nehurumende. Hurumende yavanhu inofanira kuda vanhu, ende ichiona kuti education iright haisi privilege, varairidzi vacharamba vachiramwa basa vasingaende kubasa nemusi weTuesday, vasingaende kubasa nomusi weWednesday, vasingaende kubasa nomusi weThursday, uyezve kuda vashoma ndo vangazoenda Friday kusvikira dambudziko ravo redispute of right ragadziriswa nehurumende.
Mutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takashira Joe vari parunare kumasvingo. Mushure mekudya gaka kwevamwe vagari vachiti mari dzavo dzemichero dzange dzakwidzwa zvavanoti hazvisi pamutemo, kanzuro yemasvingo yave kududza ichiti panogona kunge pakakanganiswa pane mamwe mabhiri akatumira vamwe vagari. Godfrey Mtimba anotipa nyaya iyi.
Vamwe vagari vemudhorobha iri vanoti mari dzavo dzakawedzerwa nemari inosvika mazana 500 emadhora emunyika, kunyange hazvo hurumende yange isati yapasisa bhajeti iri. Vataura neStudio 7 vati gore rapera kanzuro yakakumbira kuwedzera mari yemitero, asi ivo vakapukana nazvo sezvinodiwa nemutemo weUrban Councils Act. Meya weguta remasvingo vakuleni Maboke vati havasati vakwidza mari dzemitero, uye mabhiri akatumirwa vamwe anogona kunge akakanganiswa, vachikurudzira vane zvichemo kuti vauye kukanzuru.
Sekanzo hasati akushandisa maproposed figures atikaisa pabudget, nokuti budget hasati aapprovhiwa naminista. Saka kuna vanhu vakanobhadhariswa marates asati aapprovhiwa naminista asitendegwi pamutemo, vanofanwa kudzokera kuenda kukanzo undosika explanation yekuti mari iyo yakasvika posei. Kana vakachaja vachaja kuti manyu rates, vanofanwa kudzosekwa mari yavo nokuti mari iyo hasati yaapprovhiwa naminista.
Mashoko aya atsinirwa namabharani weka Edward Mukaratirwa vati izvi zvinogona kukonzerwa nemishini yakakanganisa basa. asi mukuru webasa musangano rinomirira vagare remasuwe United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti mura vaanozwa mukuti vanoti kanzuru yave kudududza mushure mekunge yanyangira yaona.
Tinoona sekuti kanzuro iri kuita utsotsi nokuti hapana mistake yekuti vangaita yekukwidza mitengo yemvura iro budget risati rapuwa naminista. Unotongwa utsotsi hwavari kuita kuti vabire maresidents mari dzavo. Saka tinoti vanhu maresidents anenge asangana nezvakadaro ngavauye kuofisi kwetu tibatsirane kuti vakwanise kunge vachidzoserawo mari dzavo necouncil.
Vazivanai kereke mugari wemusha weruzhinji wekwamucheke vanoti havasi kufara nemutero wavari kunzi vabhadhari. Amai Shumirai Matovo vayambira kanzuru kuti ikakwidza mutero isina kuwirira nevagari inenge yoda kunetsana navo.
Ichokwadi zvakatondionera nekuti ini rangu rakauya riri pa490 apa ndanga ndisina kana chikwereti kukanzuru. Saka zviri kutoshamisika kuti January uno kanzuru yacho tikwidzira here mitengo yacho nekuti ini handitoikwanisi mari yacho yakawandisa.
Mari yemitero yemvura yakakwidza kubva pa$30 kunzvimbo dzinogara veruzhinji kusvika pa500 izvo zviri kunzi nevagari zvakanyanyisa. Vagari vazhinji kunyanya vashandi vehurumende vanoti zvikaramba zvakadai mari yavo inoperera kumitero yedzimba nemvura vosara vasinei kutengera mhuri dzavo chikafu. Gurukota rinoona nezvematunhu vajulai mwoyo havana kukwanisa kutipa divi ravo sezvo vati vange vari musangano asi vamisa kuzobata Studio 7 vapedza. Ndakamira Studio 7 Masvingo, Jini Goldstream Timba.
Chombo tarisa zviri mumanewspaper anhasi. Newsday rinoti mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti vachaita musangano nevatsigiri vavo nhasi kuStoddard Hall kumbare mangwanani anhasi nenguva dza10. MuNewsday mekare vakuru veZANU-PF kumazowe vari kunetsana nemapurisa eZimbabwe Republic Police pamusoro pemamwe mapurisa vari kuchera goridhe zvisiri pamutemo. ZimLife.com ine nyaya pamusoro pevana vechikoro vepanjuve high school avo vakaratidzira nezuro pamusoro pekukwidzwa kwemari yedzidzo uye vachiti varayiridzi havasi kupiwa mari yemihoro yakakwana. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vatereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Hey, maswera zini paStudio 7 pamwe chete nevatereri. Ndaida kungopindura hangu apa pakuti tengerwawo ndege yakamboshanda ichitengwa nenyika. Zvinoshamisa kwazvo kuti vanhu vanotora mari vachingoridya vega vachitenga dzimotokari dzavo havo kwete dzenyika. But pavanotenga zvenyika vanotenga second hand chinchakamboshanda. Ndopa vanoti kumwe kutungamirira kana kwakanyanya. Mazviite enyu, ndini John Maramba.
Makadiko mukoma tanonoka wandi pastudio 7 apo. Ni zvangu ndirotaura nevakomana vezanopiripo apo. Vakaoma mwoyo. Vatiuyavo tiiti vedu zvinhu zvaoma muZimbabwe. Kugara kumba tinoda but zvinhu zvakaoma. Kana ari kumba chaivo kuchiro chimbwa uchibvi uyo ti yacho hai haibatiki zvekumhanya. Womuka kuti munhu unongoona tii panew year chete new year nechristmas ini kana zvangodarika zvatovharana shuwa hurumende yamiramira zvinhu zvachinja.
Ngwanangwana vachimari vastudio 7 tataura pamusoro pemumanonzi mutodi mutodigaf garirwa kuti boga boga panovhura muromo wake angotaura asina basa shuwawo unotaura hei ndamuunganidza ikoko wanga asingatodi zvoti vanhu vatoungana chamusa taura unonyepebwana chamusa wenyeperana iyo chakambounganidza nakataura nechichokwadi chii chinguri chakangorungowawata chii chavari kuita chatinoona chinobatika asa mutodi ngatotinyararira akona chaivo kuunganidza vanhu kumagitare chaiko akakona kuunganidza vanhu kunowaridza magitare chaichaivo uzoti ungazoenda kubodkis kana uzvisimudza kuna kuridza ndirai dziya pana anotitaurira kana kawani narara hako mutodi namonika mutsvangwa nootoshama muromo ezvazine kumusoro muchitaura zvendege muchane matambudziko akaita saainawo maticha ari kuda mari madhokuta ari kuda mari imuri unotenga ndege yokuitei kuzvipatara kuna mushongano ari kufa munyika ndege yinotibatsira chii kuti mukuyira zvenemhuri dzenyu ndinga kundofara Jingo tembere la zangu ya shina basi na zinomuda. Haa, kura ya maini waleza ni pia muti boho wa ini. Mati boho wa ya zinomdojo kwa hati. Haa, nipa zinga kwa nukufungira wa mwani. Haa.
Magadi niko pa Studio 7, wana mkuma tanuma kawande. Nana Blessing Zulu. Induta ungote warapa mzuru pa mtodi. Ajimbo kumbro wate mtodi haka wanaungua. Hambo nyarao. MTC. Mtodi pese barubuda chitaura. Anungu kuda shurupo zazumetwa ni MTC. Kwa se asunga mbo shurupo zazumetwa ni zana. Mtodi. Tashimbo kumbro umboti nyarao. Umboti nyarao. Zishua tanyeta ni mtodi. Inigana kushitungu. Kana kuchitongo nzonzi, kuchitongo nzonzi, kuda utawara mtodi, ya adoto mbo funga ni kuto mbo chamba wapa wapa wapa, bandongo tira gani mbo mbo wati, aliku penga wati tawara wazwatezo kuti, ya aziru mwezua, chuchati nakira wana we Zimbabwe, hata mtuwa isu.
Zimuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzu Shwa mangato risa na nakutenga ndege masekeni hendi wachitaza kukadhirisa nzara ili mwenyika watu wanavari kwa shikutote tenga ndege utijiwa wafambi sawuza wanudaiwa na idi yao. Azani bevisa daro. Wanu waru kufamu zipataramu. Wanu wa matija wa siku ndoshikura, wana wa siku ndoshikura, wana mabuku, wana na chikafu. Dupa waru mtenga ni ndege. Sina kana ni msoro wese sinduka ni zani pivu.
Haa, soka oma.
Haa, sechi jiji, netu jino zipola ndiki. Doo chingwe jiji, kuto uraya nyika manji jino zipola ndiki. Doda jiji popa mwenyika, etu moribari nani. Apana zwa ndo wana madugu wa ywe. Nana iwa, na kupi na wana na yekela. Doo chingwe uraya nyika. Kawa bila chipolandi, kana wangu yumba watu rau ni zani pevesi. Wazi ndoni ndoji ni jawara nyika chipolandi joji. Jawara ni tapa na zashuru boga zaka na wani. Ndoji mtu rau nyika.
Kwa zua we studio seven. Ni nini kwa chini brown diri kuno kuchopeki. Ini angu ndodo kutaura angu pamsoro pa au lija we MDC alliance. Warukuda kulonja 2020 agenda yavo. Kutingare gizungo. Chauri ravanu zvaasika goni kuzoita ngoti chazobvunza kuti zvawaiti zvingazoti sekutaura kwaaita kuti ane mazano akawanda ekubvisa zvano pachigaro pati zvizvi tata ne 2 years pasina kana action yaari kuita saka zviri nani kuti audze vabereki kuti ini handizvigoni toita sei tiri pamwe noti kuti tichazodai vana veZimbabwe vanoita nekutaura kwengano havati kudengano vanode leader ane leader zvaanogona kuita noti kuite leader uchisimbisa vabereki zvekuzvenhema komana tanita mantanita aiwa bodo munhu ngaataure zvaanoziva kuti izvi anozvigona kwete kutaura zvaanoziva kuti haazvigoni Because ipapa agenda yao yari kulonja ipapa andoni kana one chinotaurwa chine musoro chinoendesa nyika kumberi ipapa kana chinobvisa zvanhu pachigaro asi kupama pamusoro pekupama kunyepa kwaakaita kare ndozvaanongogona futi izvozvo nguva yachingofamba 2023 asvika ndizvo zvimwe chete ndabirwa saka tosvike kupiti nemalidha akadai ndatenda zvangu
Mazura zee, wana mkoma jonga na natonono mtano noga wande pa studio 7 hapo. Mtu wana pita, South Africa, muno mnesina. Najidango chawala pamsoro pa president, wedu wa Nelson Chamisa. Munga jiri utiwango zungu tuza, oma ngwana, kitofamba zee. Sezotata mbuzika kudai. Ndiye president wedu watinoziva Chamisa watakavhotera ndiye munhu ega angakwanisa kutibudisa mumatambudziko machiri ezvino tiri kune dzimwe nyika tichitambura kudai so tezanu ava hativazivi vana munangarwa vakangozvigadza vakagadzira navega nana malava vavo neconstitution yakoti yake yakangomugadza isu hatimuzivi isu tinoziva Chamisa wedu watakavhotera ndiye watakatotarisira kuti ndiye achatibatsira ndiye achatibudisa mumatambudziko atinawo kwete zvezano zvesezvo saka tinoda kutongonzwawo purezidendi wedu achitaura mangwana tinoita sei tofamba negwara ripi tinamwe yatinayo ipere chete zvoga ndatenda hangu
Mad
kunzwa pfungwa dzevamwe vatereri. Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga. Zvamunenge mataura azvireve kuti mashoko abva kuno kuStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Saka munofungei? Iyi inguva yenyu. Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Sangano re International Labour Organization kakuti ILO rayambira kuti kushakwa kwemabasa pamwe chete nekusainzana kwevanhu zviri kudzivirira vanhu kubva muurombo uye zvichakanganisa magariro evanhu. Sangano iri rinoti kwemakore mapfumbamwe anotevedzana vanhu vasina mabasa pasi pose vanoramba vari padyo nemamiriyoni zana nemakumi mapfumbamwe. Mubatanidzwa weEuropean Union uri kufunga zvekutangidza zvekare kutarisisa vanhu vanobuda muLibya vachindotsvaka ukoteri kune dzimwe nyika dzekuEurope. European Union inodawo kuona kuti zvirango zvakatemerwa Libya hazvisi kupunzwa. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zviuru nezviuru zvevanhu kusanganisa vamwe vakange vakapakata zvombo vakaratidzira zvisina hasha muguta guru redunhu reVirginia muno muAmerica vachiratidza kusafara kwavo nemitemo mutsva iri kuda kudzikwa nehurumende yeVirginia. Mitemo iyi inomesera vanenge vachida kutenga pfuti uye inorambidza pfuti mune dzimwe nzvimbo. Kuratidzira uku kusati kwaitika kwakange kuchichirwa kuti pangangoita kuvisana pakati peavo vanoda kuti mitemo yekutenga pfuti iomeswe neavo vanoti kuva nepfuti zvinobvumidzwa nebumbiro remutemo. Katumirwa namukoma wosaya chipanga achiti ndigwe varairidzi vezimta atus pqz muri kujinzwa here kambo ako mavhura njere sezvo nguva yedu yapera regatimbotadza zvanga zviri munhau. Vanhukadzi vanonzi vari kushungurudzwa zvikuru pazvibhorani muHarare. Sangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzichaenda kubasa musi wemuvhuro wega pasvondo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.
Soko isika atis.